Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nehanhasi, uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Prize yaanaunswa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar.
Varimi vakawanda vochema-chema nemutengo wechibage wakatarwa nehurumende.
Nasi hazvina gugwaro pamutemo nekuti musangano wezveCTU musangano wematrade unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti trade unions are exempt.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roshishikana nekurambidzwa kwarakaitwa nemapurisa kuita musangano waro manheru apfuura kwaMutare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tina Patrick Zvawanda, uyo anozivikanwa nerekuti Party Boss. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda vari kuramba kutambira mutengo mutsva wechibage wakatarwa nehurumende unonzi ndiwo uchashandiswa pakutengwa kwechibage mwaka uno. Varima vanoti mari iyi haikwanise kudzosa mari dzavakashandisa pakurima tani imwe chete yechibage. Hurumende yakazivisa nemusi wechitatu kuti yakwidza mutengo wechibage kubva pamadhora zviuru zvina kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemadhora masere patani. Mbeu diki dzakaita sezviyo nemhunga dzinonzi dzave kutengwa nemadhora zviuru zvinomwe nemazana maviri nemakumi matanhatu. Mutevedzeri womutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vanoti mutengo uyu uchaita kuti varimi vakawanda vasadzokera mumunda gore rinouya uye vazhinji vavo vachatengesa chibage ichi pamukoto apo pari kutengwa nemari yekunze. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naMai Jiti kuti tinzwe pamire varimi.
Prize yaanaunswa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka. Nemhaka yekuti prize yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage. Kana kuti vasaendese chibage kuGMB, vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi paBlack Market. Nemhaka yekuti paBlack Market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maUS dollar. Izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6900 yavari kuannounza izvi. Uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield per hectare. Vazhinji havasvitsi more than 5 tons per hectare. Nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDisemba. Mainputs akauyawo zvekare very late. Vamwe nanhasi havasati vawana AN chaiyo. Tikasawana mvura within the next 2 weeks, vazhinji chibage chiri kutokururira muzuva, zvinoita kuti zviite compromise yield yechibage ichocho, uye mari yaachawana kukupedzisira. Mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende, vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season.
Imi sevarimi, imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage?
Kufunga kwangu ndaiti inini dai zvazvabvira vapega in US dollar. Vakatipawo iri in US dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money. Because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa neUS dollar. Kune zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo neUS dollar.
Iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai, vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders?
Isusu hatina kukonsultwa kuti vagozobuda ne6,000 iyoyo. Zvinoita kuti vazhinji varimi vakahadzike kuti vakaiwana sei, because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yaakutopfuura way above, ingati 6,000 inototenga maybe 6 bags chaicho compound. Saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less, then obvanzi 6,900 iyoyo ari kuwana almost ma 30,000 or just above 30,000, inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda.
Mune matanho amuchaitawo here kusvitsa nyunyuto iyi kuhurumende?
Tichatrayawo kuti tinegoshiete nehurumende, kunyanya Ministry of Agriculture inoti representa isusu varimi. Tichataurawo zvichemo zvedu, tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6,000 ishoma.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vachitaura vari parunhare vari kumacheke naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU yakarambidzwa nemapurisa ekwaMutare kuita musangano wayo muguta iri nezuro manheru. Mapurisa anonzi akanyorera ZCTU kuti musangano uyu waifanirwa kuenderera mberi sezvo mapurisa akanga asina kupa mvumo yekuti uenderere mberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwewo divi ravo. Asi mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vaudza tanonoka hwange weStudio 7 kuti vakashamiswa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa achivarambidza kuenderera mberi nemusangano wavo, asi achiziva kuti sangano revashandi harirambidzwe kuita musangano yaro uye harisungirwi kukumbira mvumo kubva kumapurisa.
Tinoti hazvina rugwaro pamutemo, nekuti musangano weZCTU musangano wemaTrade Unions uyo usingagoni kurambidzwa pasi pemutemo wePOSA. POSA inoti trade unions are exempt from its application. So mapurisa essentially haana basimba rekurambidza musangano wevashandi wachiita zvevashandi.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Sangano uri kuitwa unonzi Labour Forum ndevekuti vashandi vazive kuti kuTNF kwakabvei nekuti todii kuenda mberi tichitarisa kumaonero aita zvinhu munyika. Mitengo iri kukwira, mari dzekutambirwa nevashandi hadzisi kukwana kuti vararame sevanhu. Ndozva zvichida kuti zvikurukurwe izvozvo nevashandi. Saka hazvina kutsarukano ba kuti mapurisa arambise musangano uyoyo.
Munowanzofambisa sei kana nyaya yasvika pakadari mapurisa achiti zvanzi hamuna kunge mapiwa mvumo yokuita musangano uyu zvikuru sei husiku?
Hatidi mvumo yemapurisa apa mutemo. Hakuna mvumo yatinoda kuti tipiwe. Mapurisa tingangoataurirewo kuti tine musangano wedu, kwete kuti tikumbire mvumo. Zvataigona kuita ndezvekutora matanho tichienda kudare guru, tinogona kuenda kuhaikoti kuti mapurisa ataurirwe kuti waite basa rao nemazo wachiregera musangano wedu uchienderera mberi. Chinongonetsa ndechekuti kuti utange kuenda kuhaikoti zvino zvinotitorei nguva. Chimwe chetogona kuita ndechekuti kana dei musangano warambidzwa, ari kurambidzwa wacho haasi kuteedzera mutemo, saka hatingaregi kuita musangano wedu. Chinongozongotyisa ndechekuti havanogona kuzoshandisa chisimba chatisingazogoni kuzorera. Ndo challenge iripo.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaThomas Masvingwe vachitaura vari kwaRusape naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nemu Chronicle. Bepana uri rine nyaya inoti kambani yezesa yapidza mutengo magetsi nezvigamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana. Mutengo mutsva uyu uri kutanga musi wa 1 kurume. Zesa inoti yapidza mari iyi ichitarisawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Bepanhau remanika post rine nyaya yanyorwa nevasiya basa semupepeti webepanhau iri vahedfred zenenga avo vakaitwa mupepeti mutsva weherald vazenenga vari kutenda vanhu vemudunhu remanikaland nekushanda zvakanaka kwavakaita navo mumakore gumi avanga vari mupepeti wemanika post vazenenga vanoti vakadzidza zvakawanda kubva kuvanhu vemudunhu iri zvikuru tsika yekuremekedza vanhu kunyange wausingazive. Yasvika nguva yatinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vataure zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Manheru akanaka vateereri vestudio 7 nemi mose anofarira kunzwa chirongwa zvestudio 7. Ndinoda kupa umbowo huri chekerere kuvabati nevatungamiri kuti kana vachibatsira mauto nemapurisa chete vachisiya ruzhinji apa ruzhinji rwuro runoita kuti vagone kuwana pesendi yakawanda kuva kupinda muutongi vanonga vachida kubatsira chete kumauto kuti vasarwiswa asi kuruzhinji runoita kuti vawane kuzvitonga kwacho kwavanoti vari kutonga kubudikidza neruzhinji vasingagoni kuvagadzirira ikonomi yakanaka vanonga vachida kuti kudii tijekesere ipapo.
Halo pastudio 7, zita rangu ndinonzi remadunirirwa, ndinonzi Woka Texas Ranger. Nyaya yangu yandiri kutaura pano ndeyekuti imi vana Jonga kandimire munosiya vanhu vezanu PF avo vana Gilbert Mponda vakabira vanhu vezimbabwe mari dzavo nguva yavakaita kambani yainzi ENG. ENG zvaireva inzo kuti Engelbert Nigel Gilbert. Gilbert ndiye amuri kutaura naye uyo ari kukudzai kuti upfumi wezimbabwe unganga wakamira sei. Asi nhasi unoti nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kuchema zvakadyirwa mari nevamwe nevanhu ivavo vamuri kutaura navo ari kuti Gilbert Mponda ari kukudzai kuti tino ngatinge nyika ngaiite izvi ngaiite izvi. Muri kutaura nembavha mbavha dzakabira vana vezimbabwe mari imbomubvunza kuti nai Gilbert Mponda ko mari yamakabira vana vezimbabwe nguva nguva yenyu ENG muri kufungei nezvazvo vanhu ava muchavabhadhara nei. Ndinokumbira studio 7 mundibvunzira mubvunzo iwoyo.
Pastudio 7 apo makadini makadini vashamarari mose makadii zvenyu. Ini zvangu handina mashoko akawanda, ndaingodavo kuti mundibudisirevo audio yangu iyi muchindibvunziravo avo vateveri vezanupf pamashoko avanotaura izvikurukuru pana vamangwana. Dai manga mambodzokorora audio yavo ndambozama zvachose kudzokorora kuti nditeerere zvavanotaura pamusoro pemusangano uri kuitiwa napurezidhendi Mnangagwa vacho avo. Hapana kana zvandawa. Dai manga madzokorora timbohwa.
Mangwanani vashamari vedu vestudio 7 yandikupazizeiwo muzita rajesu ndichiti makadi zvenyu. Ndabatikana hama dzavangu, batikana nevanhu vezanupf matungiro avo endamashayiwa ndachimakoniwa chaiko. Kana vachitaura vachiti masoja ogadzirirwa mashopu akachipa ekuti vatenge iwo masoja, ko sekuru vari kwamuzarabani nambuya vari kwamuzarabani kuna mbuya vari kwachamhanzu vasingatombo kwanisa kana kushanda vanotenga mushopi ipi muzojori nani zvuri pabasa zvoi komwe munhu usingakwanisi kushanda zvake asiri kutomboshanda kuti asenhana naivedwe endina wako mwoyo wangu uchirwadziwa ini ko kuzvirima nemapofu havazvitarisiwo here zvivana vanofanira kutenga mashopi api zvoro kutarisa masoja nemapurisa ko nherera kune vana vasina vanochengeta votenga mashopi api vanha ko ruzhinji rwezimbabwe unofanira kutenga mashopi anodhura Mtuli nuweka ni alamina angaga wa Mtuli nuwe na alamina angaga wa Itai henyi Mamuru kitapsu Itai Azizu kwa tukudenga kurukuona kwenye kudenga kunonzwa Mwara angambo tibenzi Tukumboreka wana zimba wa ajitambu zika zizu Tundaramba esu Itai zinyi asungwa henyi aswedira Itai zinyi mamuru kitapsu Zana mtuli nuwe Yesu no maka hindi tutapakuti Motora ma 2% 2.5% Kwa maka mboti tore ya kuti zimba kwenye wapira wa Maka ite enao Maka tore ya matengu pesenti ya matibatira mafoni Machija maka budiza na mtuli nuwe Marumi mekazia umpava manu Aiwa kanai Aiwa
Nee masaa sepa studio 7 apo Mosei in Major Dennis Mabera pa Cape Town apo Varume zvavana gaga nje zvekuti kwanzi vanhu MDC havasina temba muna nhengerekero muna chamisa ko ivo vanoti nhengerekero vanhu vava vachine temba iri nenzara yakadai muzimbabwe kudai nekuti ukaona nzara yaputetesero muzimbabwe mweyamuya hamusina zviva zvekuti kwanzi munhu nenyango wezi anopefu MDC nzara yangu bata munhu wese vana gakanje vakomana gakanje rinotova gakanjewo zvavanati zvekuti ndingati kudii pamusoro pake murume iyeye asi everybody's time is coming izvozvo zvavanofanira munhu achitaura zvinobva pamurume pake everybody's time is coming so hapana munhu asingazosvikirwi nenguva yake ndotenda mwari vandibatsira nekuti vanhu vezimbabwe dai datapera kufa asi tototenda neamerica inopota ichitipa mari yemishonga nemari idzi dzefudhi izvo dzeprogiramu dai tatakadzimirira isu pachedu zimbabwe taifa nezvara saka ndinomboti pane dzimwe nguva varungu vari nani because vanokwanisa kufungira mumwe munhu isu muafrica taurawana munhu angagwa iye anova munhu mutema zimbabwe anouraya vamwe vanhu muzimbabwe asi zvakanaka everybody's time is coming tatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusvika pari zvino nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika dzemuAfrica dzakwanisa kusavhiringwa necoronavirus uye izvi zvapa kuti nyika idzi dziwane nguva yekugadzirira kudzivirira kupinda munyika idzi kwechirwere ichi asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kuratidza kuti chichavhiringa pasi rose kunze kwechina coronavirus yaputikawo musouth korea iran italy nedzimwe nyika Nyika mbiri chete dzemuAfrica, Egypt neAlgeria, ndidzo chete dzine vanhu vaviri vakabatwa necoronavirus muAfrica yose. Asi pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi masere nechimwe uye vanhu vafa mushure mekubatwa necoronavirus vasvika pazviuru zvitatu, vazhinji vacho vari vanhu vemuChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa kudonha kwaita misika yemari muAmerica nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinisi uye vachidzidzisa paDevry University muguta reColumbus kuOhio, Professor Elliot Masocha, vanoti America nenyika dzepasi rose dzinofanirwa kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chamiswa kupararira kwacho kuitira kuti misika yemari idzikame.
Ndikuona kuti kuvhiringwa kukuru chaizvo tikatarisa zvatoona ndezvokuti musika mukuru wemari wemastock market wabva wavhiringwa ukadonha ukazvinunguswa zvausati wamboita muhistori yawo. Toona zvekare kuti handi musika iwoyo chete wezvemari uri kudonha asi iyo mari pachayo United States dollar ndikuona richidonha zvekare richidonhedzwa nenyaya yecoronavirus iyo iyi zvichizenge zvichipinda mumabhizinesi anotarisira zvakawanda zvinenge zvichibva kuChina kwakavharwa maindastiri kuti vanenge vakatomiswa kuinda ikoko kunoodha kwavanosiwadza vainda panotanga gore. Hapanazve mafektori akawanda ari kushanda kuChina ikoko kuti akwanise kugadzira zvinhu zvinouya kuAmerica kunoku. Saka tinoona makambani makuru namadoko atotanga kuchema-chema chaizvo achitorevisa mafocus avo aya okuti gore rinova vachitarisira kuwana mari yakati. Vatoidzasa chaizvo vachitoona kuti hapana mari yakawanda yavachazonyanya kuiwana.
Chii chaizvo chiri kuitika vamasocha zviri kupa kuti misika yemari iyi idone?
Chiri kuitika ndechokuti chirwere checoronavirus chiri kuramba chichipararira kune nyika dzakasiyana-siyana. Zvekare chirwere ichi hachisati chawanikwa mushonga wokuti chinorapwa sei. Hapana zvekare unonatso kuziva kuti chakabvira papi chaipo chaipo. Saka nokufamba kunoita vanhu pamwe chete nezvirongwa zvakaiswa nehurumende dzakasiyana-siyana zvokuti vatombomisa kufamba kunoita vanhu nokufamba kunoita zvinhu zvomumabhizinesi zvinoita kuti zvizunguse utano hwezveufumi hwenyika nepasi rose. Kunyanya America utano hwayo kana hukazvirunguswa, tinoziva kuti America ndiyo nyika hombe inoshandiswa mari yayo pasi rose kutengeserana ikavhundusirwa ikonomi yeAmerica, zvinobva zvavhundusa ikonomi yepasi rose. Saka ndo zviri kunyanya kuitika. Chirwere ichochichi chiri kupinda napamwe pavasingazivi kuti chapinda sei. Samaonera tiri kuita kucalifornia uko kuti mumwe wachibata haana kunge ambosangana nomumwe wakabva ikokoko kuChina ikoko kana kuti wakabva kune dzimwe nyika dzinacho. Saka zvaakushayisa kuti vanhu vaakukashambara kuti saka chirwere ichi chinowanikwa papi, zvekare chichazospreada kukura kusvika kupi.
Zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri ripere vamasocha?
Zvingaitwa pari zvino ndezvokuti ruzhinji rwemaAmerica napasi rose runofanira kusumudzira matanho avo ezvoungere zvehygiene, izvi vakwanise kugeza maoko pamwe chete nokuti kana ukarwara ukasira kuenda kuchipatara unoonekwa kuti une chirwere ichocho here, isachanyanya kuparadzira. Zvekare chino chatinokurudzira kuita kunyaya dzemari ndechekuti kupanika kuya uku kuvhunduka chaizvo chaizvo hatikurudziri kunyaya dzemari kuti ruzhinji rwavanhu ruvhunduke, nokuti zvinotobva zvadi zvawedzera zvekare kushatisa zvinhu zvoufumi. Saka pasi rose ngatirambe tichiita zvatinoita, asi tichikurudzira kudanho roundere rokuita rehygiene iri. Kana tichikwanisa kusuka morosana mumavoko izvozvo, asi ngatigeze maoko edu kana tichinge tabata zvakasiyana-siyana.
Ko vane mari dzavo vangadziise kumisika ipi isiri kuvhiringwa necoronavirus?
Vane mari dzavo pari zvino vari kumhanyira kumisika yakaita semakambani anoita zvaana video conferencing zviya, zvokuti vanhu vakwanisa kuita misangano yavo vari kumba kana kuita chikoro chaicho vari kumba, akaita saana Zoom video communicating. Zvekare vamwe vari kubvisa mari dzavo vachiisa kugoridhe. Goridhe riri kukura chaizvo, riri kugena chaizvo, ndokuri kuisa vanhu vane mari pamwe nezvinoita zvokuti vanhu vakwanise kushanda vari kumba, vakwanise kuita zvikoro vari kumba. Zvinhu zvatinokurudzira chaizvo nyika dzeAfrica dzisati dzanyatsokubata nyaya dzokuti vanhu vaende kuchikoro vari kumba na online education, ngavatarisire kudanho iroro, nokuti kana kukazoita dambudziko rakaita sezvirwere zvinospreada muvanhu izvi, ikonomi inogona kufamba, vanhu vachikwanisa kushandira kumba nokuinda kuchikoro kumba.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuti izvo zviri kuitika pamisika yemari izvi zviri kuvhiringwa nezviri kuitika musarudzo dzeDemocratic Party. Munoonawo sei mashoko aTrump aya?
Aya mashoko atingatove politics aya ekuda kusvibisana munhu achizvichenesa, asi handioni sokuti zviri kuitika kubato remadhemokrati zvatanga nhasi. Hazvina kunge zvakatanga nhasi, aiwa dai kuri kuti ndizvo zviri kudonhedza musika wemari uyu, dai zvero zvakatodonedza nechekare. Uku kungosvibisana kwagara kunoitika nokupomerana mhosva kwagara kunoitika mupolitics dzingava dzomuAmerica kana dzokunyika dzakasiyana-siyana, vanhu vachinge vachikwikwidzana kudai. Asi dambudziko guru riri panapa ndirokuti inyaya yechirwere checoronavirus, vaTrump vangangoda zvavo kuti vasakurudzira vanhu kuti vasatarisa kudambudziko recoronavirus kuti vagohwina maelection aNovhemba vachipomera vamwe, asi handizvo samaonera angu ini. Zviri kukonzera zviri kuitika muikonomi yeAmerica inyaya yechirwere chabuda ichi, handizvo zvepolitics zviri kuitika kumadhemokratisi.
Awa wanga wari nyanzwi mnyaya zema bizimisi uye wajidzi sapa DeVry University muguta Columbus ku Ohio, Professor Elliot Masocha, wajitawara wari parunare wari ku Ohio kwa kare. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemiimbi Patrick Zwanda anozikanwa nerekuti Party Boss.
Saka musambo wamunorowa ndeupi?
Ya ndingangoti ndakarerekera kuzim dance but as a musician mukunyora mpakunyora kwatinge tichiita nziyo dzedu. You find out pamwe pacho unobuda neimwe type inenge isiri zim dance kana kuti tingatinogona kubuda neimwe melody inenge isingaite kuti uimbe iri zim dance but ya pandakanyanya zvamukurerekera ndikoko kuzim dance.
Pane muimbi here wamukati ndiye akakukurudzirai kuti mude kupinda munyaya dzezvemimhanzi?
Hey, Mr. Blessing, gafa gafa. Because each time yandona murumo yoya, more especially kana ari pastage. Yeah, chero ndanda mbofunga kuneta neta, ndinyatsonzwa energy. Yeah, it is a good thing.
Pane vamwe vaimbi here vamunomboimba navo?
Ya kumashuroko ndine ma collaborations andakamboita na the likes of Legion is a guero best anoimba zim dance. Then CC is also a zim dance musician ari best ake kwarari. I think ndo makulabu andakamboita kumashuroko but nikuzo move on ndichizoya ku SA side ya ndakambotumire tukumbonyora but ya pane zvatirikugadzira zvoti very soon pane zvogona kuitika.
Aiwa tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Ya totendai mine mukana wamatipa nekuramba muchiti support.
Muimbi wechidiki Patrick Zwanda aitaura ari parunhare ari South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuoneka imangwanani ano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soko izika